neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura atirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechishanu, kurume 25, 2022. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden votarisirwa kutaura nevapoteri vakatiza hondo iri kuitika muUkraine vari muPoland. Vamwe vagari vekuhurungwe vanoti havasi kufara nekukwira kuri kuita mari dzavanobhadhariswa dzemitero yekusimudzira matunhu avo kana kuti development levy, asi pasina budiriro iri kuitwa munzvimbo dzavanogara. Mitambo yekusarudza zvikwata zveshanu zvichamirira Africa kumakundano e2022 World Cup asimuka nhasi akabaka moto unotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzeruzivo ari kukurudzira masangano enhau kuti aburise mashoko echokwadi munyaya dzesarudzo, achiti izvi zvinobatsira vavhoti kuti vakwanise kuvhotera vatungamiri vanozogona basa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nestudio 7, mukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi vati vari kutambudzika zvakanyanya nekufambiswa kwemashoko enhema apo nyika yakatarisana nesarudzo dzemabyelections dziriko mangwana mugovera. VaMudzengi vanoti
vanofambisa mashoko vazhinji vacho vakaita zvokutapwa kana kuya kwatingati kuva captured. Vakatapwa nevanhu vanoita zvemabhizimisi, vakatapwazve nevanhu vanoita zvematongego enyika. Saka kuburiswa kwemashoko hakusi kuya kuri kuitwa mujekerere, kuri kuitwa vacho vanobudisa mashoko vakasununguka. Vanhu vari kubudisa mashoko zvichienderana nokuti vanobhadharwa nani, zvichienderana futi nokuti vanhu vakavabata vakuru vavo vanochigira mapato api nezvimwe zvakadaro daro.
VaMudzengi vatiwo zvinokonzera kuti vavhoti vaende kunovhota vasina ruzivo rwakakwana nezvevanhu vavanofanirwa kuvhotera.
Vanhu vari kutoita basa rezvematongego enyika pachinhambo chokuti vape vanhu ruzivo runoita kuti panguva yesarudzo dzatakatarisana nadzo vave vanosarudza vano ruzivo.
Muzvave Michel Duma Biri Washa vanoshanda netsangano reInternational Republican Institute muZimbabwe. Muzvare Biri Washa vatsigirwa vachiti apo vanhu vakatarisana nesarudzo kune kufamba kwemashoko emanyepo, izvo zvoitawo kuti sangano ravo ritange zvirongwa zvekudzidzisa veruzhinji kupepeta mashoko kuona kuti ndeyechokwadi here kana kuti kwete. Muzvare Biri Washa vapa muenzaniso vachiti kune mavhidhiyo nemashoko ari kutenderedzwa kwa kare kana zvisiri zvechokwadi. Muzvare Biri Washa vati mashoko ekunyepa anokanganisa vanhu munyaya dzekusarudza vatungamiriri vavanoda uye vakurudzira venhau nevanofambisa mashoko kuti vapepete mashoko vasati vaisa pajekerere.
Tinokurudzira kuti vanoita zvenhau nekufambiswa kwemashoko uye maorganizations akazvimiririra ngavaongorore mashoko vasati vamaisa pajekerere kuti vaone kuti ndechokwadi here kana kuti kwete. Izvi hatingokurudziri chete vanoita zvenhau kana kufambiswa nemashoko. Tinokurudzira zvakare kunyange vagari vemuZimbabwe kuti vasati vatenderedza mashoko ngavatange vabata chokwadi kuti mashoko echokwadi here, nekuti sekutaura kwandaita mashoko ekunyepa anogona kukanganisa participation yevanhu munyaya dzesarudzo uye munyaya zebudiro yenharaunda yavo.
Mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe Vanaijo Nyamutumbu vachiwo mashoko enhema apfumbira kusanganisira padande mudande reindanet. Vanyamutumbu vatiwo vari kukurudzira vanhu kuti vaparadzire mashoko echokwadi chete.
Suti nekurudziro yatiri kupa kuvanhu kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana. Chokutanga kukuri kukurudzira vanhu kuti haikona kungotumira kana kuya kwatinoti kuforwarda zvinhu zvausina kunge wanzvera wambocherechedza kuti idi here. Chepiri tiri kukurudzira vari mubasa rekutora nhau kuti vaite basa namazvo kuitira kuti kupfumbira kwenhema kusanyanyoendera mberi kana vanhu vachikwanisa kuziva kuti vachinge vakaterera wairesi kana kuverenga mapepanhau ndimo mune chokwadi.
Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinotiwo gadziriro yemabyelections yanga ine zvimhinga mupinyu zvinosanganisira mhirishonga pamwe nekusapiwa mikana yakafanana kwemapato ezvematongerwo enyika. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati
hatina kufara nemikana yaipiwa mapato panhepfenyuro dzehurumende dzetelevhizheni neredhiyo. Takaona kuti bato rimwe chete rezanopf ndoranga rine mukana wakakurisisa zvikuru rwokushambadza zvirongwa zvavo, mamwe mapato ese asina kana mukana iwowo. Takaonawo zvakare kuti mune dzimwe nzvimbo muri kutengwa mavhoti, mavhidhiyo ari kutenderera akawanda anoratidza vanhu vakapfeka hembe dzemapato avo vachiita kunge vari kupa mari kune vatsigiri kana kuti avo vari kuda kuti vavhotere, vamwe vachivapa hupfu nezvimwe zvakasiyana siyana. Tsika isingafaniri kunge ichiitwa kana tatarisana nesarudzo kudaro, kunyanyanyanya kwangosara zuva chete kuti sarudzo dziitwe. Takaonawo zvakare kuti kwakanga kune mhirizhonga yakawanda.
Sarudzo dzemabyelections dziriko mangwana, asi mapato ezvematongerwo enyika mazhinji anoti ava kutogadzirira sarudzo dza2023. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nore Elections Resource Center rinoti rinotarisira kuti sarudzo dziriko mangwana dzichafamba zvakanaka zvichitevera gadziriro yanga ichiitwa neZimbabwe Electoral Commission yekunyoresa vachaongorora sarudzo pamwe nekupadzidziso pamusoro pesarudzo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti sangano ravo rine tarisiro yekuti vanhu vachabuda neuwandu hwavo kunovhota, asi vamwe vachatarisana nedambudziko rekushaya mazita avo mugwaro revavhoti sezvo pasina kunyatsopiwa dzidziso dzekuti magwaro evavhoti esarudzo akamira sei. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 navaBobos Bunu.
Chatanga tichitarisa mazuva iwaya mazuva achiri achikuona gadziriro dzinenge dzikufamba zvakanaka. Tanga tichitarisa nyaya dzeaccreditation vaima observers nekuona zvekare zeki ichiita yatingati training yevanhu vachazenge vachishanda musarudzo munzvimbo dzakasiyana siyana. Tachimboona zvekare vachiita voter education ichienderana nenyaya dzekuvhota kwevanhu kuti tisavavhoti nemaringe nemusi wesarudzo zvinenge zvichizoitwa.
Takatarisa sarudzo idzi, munoona vanhu vachizobuda here, uyezve mungati vanhu vakakwanisa here kunyoresa kuvhota zvakakwana kuti vakwanise kupinda musarudzo idzi?
Kana tichitarisa misangano yekukokerwa iri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira vari kusanganisirwa zvezvinirira voga, toona kuti uwandu hwevanhu huri kubuda huchienda. Chatisingazoziva ndechekuti musi wesarudzo vanhu ava vachabuda sekudaro here vachienda kunovhota. Tinotarisira kuti kana vachinge vambobuda vachienda kumisangano vari kutsvichira, tinotarisira kuti musi wesarudzo vanobuda vachienda. Pangashaikwe chikonzero kunze kwokuti kana pachinge pane dzimwe nyaya dzinogona kuitwa munzvimbo dzakafana nekutyisidzirana kana nemhirizhonga, ndopatingazoti vanhu vangatadza kubuda. Asi kana zvikaramba zvakaita zvatiri kuona zvakaita mushondo zvine zvinoita kuti vanhu vanogona kubuda neuwandu hwavo. Tichitarisa nyaya iyi kuti vanhu vakawana here mukana wakakodzera wekuti vange vachinyoresa kuvhota kuti vazenge vachikwanisa kuvhota musi wesarudzo. Ichi chinhu chekuti vazhinji vanogona kunge vasina infomesheni yakakwana pamusoro pazvo nekuti magwaro evavhota aya achashandiswa musi wa26 akavharwa mumazuva akasiyana zvichitevedzerwa zvinotaurwa nemutemo wesarudzo electoral act yenyika yedu. Tichitarisa zvekare vakanyoresa kusarudzo dzekukwikwidza dzekuvhota kuna mamembers of parliament vanhu ivavo vhota zuroi rakavharwa pakaitwa proclamation rakavharwa mazuva maviri kurikidza mukuru wenyika vachinge vaita proclamation kureva kuti 2 days after proclamation vhota zuro rakabva ravharwa sakureva kuti vakasina kunge vasina kurejista panguva iyoyo vakazorejista kumberi kuno kwavasina mukana wekunge vachienda kuti vange vachibuda kunovhota.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reelections resource center vasolomon bobos bunu vachitaura namavhilas musanganya wewestudio 7 vari muHarare. Zvichakadaro, mubatanidzwa wemakereke weZimbabwe Christian Alliance uri kukurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichapinda musarudzo mangwana zvivhote murunyararo. Mugwaro rayaburitsa riri pamusoro pesarudzo idzi, Zimbabwe Christian Alliance iri kukurudzirawo vatungamiri vemapato ezvematengerwo enyika kuti vasashandisa mashoko anokonzera ruvengo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vashanyira nyika yePoland nhasi uko vataura kumauto eAmerica ari munyika iyi achibatsirana nemauto ePoland kudzivirira runyararo. VaBiden vanotarisirwawo kuzosangana nevapoteri vakatiza hondo kuUkraine vari muPoland. Vasati vasimuka kuenda kuPoland, vaBiden vakazivisa kuti vachange vachishanda nemubatanidzwa weEuropean Union munyaya dzekuti pasi rose riwane mafuta kuitira kuti nyika yeRussia igwadame pasi nezvirango zveupfumi zvayakatemerwa. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti danho riri kutorwa navaBiden rinogona kuita kuti Russia ifungisise pamusoro pehondo yayakatanga uye kuti ichiita nhaurirano dzemachokwadi dzekupedza hondo iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa namavhilas musanganya weWestudio 7 namuzvinafundo Masocha nezvenyaya iyi.
Vasati vatomboinda kuPoland ikoko vakasaina mutemo mukuru zvikuru wekuti Russia isakwanisa kutengesa imwe mhando yemari yayo yegold. Kwavakaenda kunosangana nevakuru vakuru vekuEurope vakabva vabvumirana kuti kutengeserana kuri kuita Russia gasi yayo kuEurope kuite kushoma pamwe chete nokuzomira zvachose. Saka vari kuenda kuPoland zvekare kuti vandoona nokunzwa kuti vangapa rubatsiro rwupi kumarefugee ariko pamwe chete nerubatsiro rwupi kwavakawedzera kunyika yePoland iri kubetsera chaizvo nokutambira vari kutiza hondo kubva kuUkraine.
Tinoona zvakare kuti America yati iyo ichange iri kutora vapoteri vanodaudzira 100,000 zvingabatsira seizvi?
Zvinobatsira zvikurusa nokuti munyika yavari vapoteri vacho vakawandisisa muPoland. Poland inyika doko zvikuru inogona kuzokurirwa nokuti vapotera ava vanenge vachida zvakawanda. Vanhu vanoenda munyika vasina zvavanenge vaidazvo. Saka kutora mutoro kubva kuPoland nedzimwe nyika dzikuru kuenda marefugee wayo vachiuyawo kuAmerica kunoko. Asi hazvirevi kuti vatorwa kuuya kuAmerica ndirwo rubetsero chete runenge ruchipa America. Aiwa, vari kuPoland ikoko nokune dzimwe nyika ikoko marefugee wayo anenge achisapotwa zvekare neAmerica.
Tingawana izvi zvichizo misa here hondo iyi iri muUkraine?
Nokufamba kwenguva ndinoona sokuti vaPutin vachabvuma kutaurirana nokuti mafambiro ari kuita zvinhu muRussia iki zvinezvi nenyaya dzoufumi kubvira pamasanctions tose vari Zimbabwe tichirurangarira kuti masanctions anosvitsa nyika papi. Maairports mamwe achovhara kuRussia, vanhu vatodzingwa mabasa, dzimwe ndege zvekare dzatodzinga vanhu mabasa nokuti hakusina vanhu vachakwanisa kuenda kuRussia kana kubvako nokuda kwamasanctions. Tinoona kuti masanctions zvekare awedzerwa kuhurumende yose yeRussia namaMP wose navana vavo zvose. VaPutin panguva yavasvika iki zvinezvi nyika zhinji dzapasi rose dziri kuvafuratira.
Ava vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa pachikoro cheDeVry University kuColumbus kuOhio muno muAmerica vachitaura namavhilas musanganya uye weStudio 7. bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafanya COVID-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vapa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi matatu nevana kana kuti 5434. Vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu 273 vakawanikwa vaine denda iri zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvishanu zvine mazana mana nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 245,467. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeEthiopia inoti yakazvipira kubvumidza kuti rubatsiro rusvike kumamiriyoni evanhu vari mudunhu rakakanganiswa nekurwisana kuri kuitika munyika iyi reTigray. Vakuru vakuru muhurumende vazivisa nezvekumbomisa kurwisana kuitira kuti mamiriyoni evanhu aya akwanise kuwana rubatsiro zvichitevera mukana mudiki wekupinda mudunhu iri wanga uripo nekuda kwekurwisana pakati pemauto ehurumende nezvikwata zvevapanduki zvemuTigray. Vatungamiri vedunhu reTigray vabvuma kumbomisawo kurwisana. Nyanzvi dzinoti masangano anopa rubatsiro achanetseka kusvika kuvanhu vose vari kumaodzanyemba kwenyika iyi. Vaibwe mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakakwirira dare vavakakwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016 amai Hillary Clinton nedzimwe nhengo dzebato reDemocratic Party dzine chitsama vachivati vakaedza kubira sarudzo idzi nekuvapomera kuti ivo vaTrump vaidyidzana neRussia munguva yavaitsvaga rutsigiro. Vamwe vagari vekuhurungwe vanoti havasi kufara nekukwira kuri kuita mari dzavanobhadhariswa dzemitero yekusimudzira kumaruwa kana kumatunhu kwavo dzedevelopment levy asi pasina budiriro iri kuitika munzvimbo dzavagere. Nunura Ijena anotipa nyaya iyi.
Muchero uyu wavekunzi development fund unobhadharwa pagore nemunhu wese ane mhuri kana kuti avesa imba. Hazvina kujeka kuti vanhu vanofanirwa kubhadhara mari yemutero uyu sezvo masabhuku enzvimbo achibhadharisa mari dzakasiyana-siyana. Vamwe vevanhu vari kunyunyuta ava vave kusungirwa kubhadhara mutero wemadhora 10 emari yekuAmerica pagore iyo masadzimba aya ari kuti yawandisa sezvo vasiri kuona basa riri kuitwa nemari iyi. Ari idzi izvo dzinobhadharwa kumasabhuku dzinofanirwa kushandiswa mumabasa ekuvandudzwa kwenzvimbo dzavagere. Mumwe mugari wekukarengesha kumagunje vaRenius Kambarani vanoti hakuna munhu anofanirwa kubhadhara mari pasina budiriro asi vanhu vave kumanikidzwa nemasabhuku avo.
Hakuna munhu anofanirwa kubvisa mari asi kana yako manje manje kuti vanhu vanzi ngavabvise mari vanhu vanenge vangoita saizvo. Mari inobhadharwa pefemili ende mari iri kubhadharwa kumasabhuku, sabhuku ndiye anotakura bhuku rake nemari yake vendobhadharwa kanzi.
Amai sarudzai kwenda vemubhuku rekwamudzimu kuhurungwe vanoti vanobhadhara mutero wemadhora matatu ekuAmerica asi pasina budiriro yavari kuona.
Sinzi takataura kuti dhamu 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 hapana kana kuuya hapana kuuya rakatombosvika dhamu mvura iri kutobuda nekudivi tichitoendamo zvototiwo kupera kunongoitawo mvura mukunaya muye nedhamu irora mutisina mvura.
Valoidi Mapfumo, mumwe wevanhu vanogara mudunhu remagunje vanoti vari kubhadhara madhora mashanu ekuAmerica pagore. Vamapfumo vanotiwo havasi kupiwa magwara anoratidza kuti vabhadhara mari kukanzuru.
Vanobhadhara mutero yavo bati zvonetsa kuda kwemarisitsi kuti munhu azoziva kuti marisitsi ake chuwa yakasvika mukanzuru.
Vamapfumo vanoti vamwe vagari vasina mari idzi vave kubhadhara muripo wemabhagidhi maviri echibage izvo vanoti zvinopa kanzuru basa rekuzotengesa chibage ichi. Asi sabhuku Josiah Karengesha vekuhurungwe vanoti vabereki vanofanirwa kubhadhara madhora mashanu pagore iyo vabereki vakawanda vanga vachitadza kubhadhara. Vakarengesha vanoti kuwedzerwa kwemari iyi kusvika pamadhora 10 ekuAmerica kurwadzira dzisava bereki. Sapo kukarengesha, vanotipa vanhu vanosvika makumi mana vari mubhuku ravo, gumi chete ndivo vakabhadhara.
Yanga iri pa $5. Hapana sapo kakagara meeting. Asi kanzira ndovangouya vakutiti ya $10. Saka isu tachikubata tichiti $10 haigoneke nekuti vanhu vangazvikundika nechi $5. Vangu inini chaitonditaura, vanofanira kuva vakabhadhara eti.
Vakarengesha vanoti kusagadzirwa kwenzvimbo ndiko kunoita kuti vanhu vasabhadhare mari yemitero.
Chinonetsa parizvino pari nhasi ndechekuti isisi mazvabuda ari masabhu vambotuma kureta marume but vaiti vakanosabhinda mari yavo kanzi vakaona kuti rodzi rapane pashata daenda yaiteera mari yekanzi unovataura kuti pane pakadai pakadai pashata so kanzi raiva chigadzira ndomari dzainenge chishandisa but pari nhasi irodhi raneminisiri rakaiswa tara bva pese patinongobhadhara mari chiri kuitwa nekanzi zvenyu harizi kuchiona.
Izvi zvinotsigirwa nasapo Clemens Mudzimu ava vanoti nguva yakare budiriro yaionekwa mumaruzevha zvaiita kuti vanhu vabhadhare mitero vakasununguka.
Mari yekare yaishanda nekuti zvavo chipatara chedu chirapora chirapora changa chaine mubhedha nepamusoka yakasika shaiki vairwara ipapo yedizosatyava ipapo madhiridhoti yedio chikava ipapo yaishanda mari yezvo.
Sachigaro wekanzuro yekumaruva eHurungwe yeHurungwe Rural Council vaLovejoy Kalavina vakaramba kutaura nezvenyaya yemitero vachiti vanoda kutanga vaziva mazita emasabhuku nevagari vari kuti hakuna budiriro munzvimbo dzavo. Vanoona nezvemabasa ebudiriro mudunhu remakonde kana kuti District Development Coordinator vaBenjamin Zivanai vanoti munhu wese anosungirwa kubhadhara mari iyi kukanzuru kuti izoshandiswa mumabasa ebudiriro.
Imwe yacho asimwe inoitawoka mabasa ekanzuro bodzi zvinoitika nekuti vatanga mukanzuro hamusimboga zvona vaiiwana ukokwa zvose zvimwe zvinenge zvabva kune mari dzaiswa muhomwe imwe munhu wese unosungirwa kubabhadhare vekakanzuro.
Patabvunza mudzviti kana kuti provincial administrator wemashonal and west vajosphat jaji kuti sei masabhuku achibhadharisa michero yemari dzakasiyana siyana vati havazivi vachiti vachaita tsvakiridzo yavo. Semuripo wekuita basa rekubhadharisa vagari masabhuku anowana zvikamu gumi kubva muzana pamari yaanenge aenda nayo kukanzuru. Nzvimbo yasabhuku mumwe chete yakakura kubva pamisha makumi mana kusvika pamisha zana. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Munhau dzemitambo. Mitambo yekusarudza zvikwata zvishanu zvichamirira Africa kumakundano enhabvu e2022 World Cup yasimuka nhasi yakabaka moto unotyisa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mimwe yemitambo iyi pakati peCameroon neAlgeria neuyo uri pakati peMali neTunisia iri kutotambwa panguva ino tiri pamhepo. Algeria inonzi yakasimudza ndege gumi neimwe chete dzakatakura vatsigiri vemaDesert Foxes kuenda kuCameroon kumutambo weWorld Cup uyu. Asi mutambo runyanyotaurwa nezvavo ndeuyo uriko manheru ano pakati peEgypt neSenegal muCairo International Stadium. Zvikwata zviri izvi zvakasangana mufinal yeAFCON 2022 Senegal ndokukunda nemapenareti mushure mekunge vaita 0-0 munguva yakatarwa. Aimbobatira maWarriors Chenjerai Dube anoti chaanonyanyofarira paSenegal kubatana kwevatambi vatungamiri venhabvu nemhuri yese yenhabvu munyika iyi.
Nyika yavo Senegal vari kusapota timu yavo zvikuru nekubatana unity. Tichiona nyangwe mani achisvika panguva yekutumira kana mari tenga matickets kuti vanhu vagone kuuya kuzoona nyika yavo ichitamba kuzosapota nyika yavo. Saka ndiri kuona unity yavabetsera zvikuru.
Egypt neSenegal dziri kutungamirwa nevatambi vari kurora kuLiverpool, Mohamed Salah weEgypt na Sadio Mane weSenegal. Izvi zviri kureva kuti mumwe wevatambi vaviri ava avo vane mukurumbira pasi rese haasi kuenda ku-2022 World Cup iyo iri kutambirwa kuKata muna chikumi. Zimbabwe yakabuditswa kare muWorld Cup iyi mushure mekupedza iri pasi-pasi mugungano raive neGhana, South Africa neEthiopia. Kunyange dai Zimbabwe yanga ichiri mu World Cup umo hayaitenderwa kuramba ichikwikwidza sezvo nyika yakadzingwa munabwe pasi rese neve FIFA nemhaka yekupindira kwebazi rehurumende reSRC munyaya dzekutungamirwa kwenhabvu munyika. Bomwe mutambo weWorld Cup wakabaka moto manheru ano ndeuyo uri pavavakidzani veGhana neNigeria. Zvikwata zviviri izvi zvoda kufadza vatsigiri vazvo mushure mekutatarika kuAfcon 2022. Zvichakadaro mukaso laga Premier Soccer League mune mitambo mikuru miviri eri kusangana zvikwata zvemuHarare chete neuyo uri pakati peChicken Inn nengezi Platinum Stars idzo dziri kurwira mukombe. Chicken Inn ndiyo iri kutungamira makundano aya asi ngezi Platinum Stars yaratidza kuti iripowo pazvikwata zvingangorwira kutora mukombe uyu. Mashoko ari kufamba anoti ngezi yapa basa reurayiridzi kuna Benjamin Mwari waro uyo achange achibatsirwa naBongani Mafu naTekshua Chiragwi. Tinashe Nengomasha ndiye ave manager wevatambi vechikwata ichi. Asi muNational Sports Stadium mangwana Herentals iri pamusha neCapes United mumutambo wekutanga wezvikwata zvemuHarare wesvondo rino. Herentals iri kutamba zvinodakadza asi zveCapes United ndezvemazuva. Mongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti makepekepe iri kutatarika nekuti yakanyanyo kumba vatambi kubva kuzvikwata zvakasiyana siyana.
Maplayers mazhinji akatora akabva kuma different teams kuti vazoreva ne season yatinayo ka vazondo vaite kopa kuti vabatane vazambe bhora zvakanaka. Ndiona kunge zvatora nguva.
Cats United neHerentals zvichateverwa nezvimwe zvikwata zvemuHarare Dynamos neHarare City nesvondo munhandare imwe cheteyo yeNational Sports Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Black Rhinos vs Blower Chiefs Tsakuba. Blower City vs Triangle Luveve. ZPC Kariba vs Tenants Nyamunga. Shondo Highlanders vs Yada Babafields. Manika Diamonds vs FC Platinum Sakuba. Wawa vs Klingon Bullets Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa nezvesarudzo dzemabai election idzo dziriko mune mamwe matunhu emunyika mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mugore wekusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mamwe masangano anorwira kodzero dzeveruzhinji okurudzira masangano enhau kuti abudise mashoko echokwadi munyaya dzesarudzo achiti izvi zvinobatsira vavhoti kuti vakwanise kuvhotera vatungamiri vanogona basa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden votarisirwa kutaura nevapoteri vakatiza hondo iri kuitika muUkraine vari muPoland. Mitambo yenhabvu yekusarudza zvikwata zvishanu zvishamirira Africa kumakundano e-2022 World Cup yasimuka nhasi yakabaka moto unotyisa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com.
Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Chona njani zilukandaba. Ulamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 25 Mbimbitho 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
akufanelanga ukuthi abantu beza njalo asingenele ekhethweni ugqoke isibindi, hathi ungene ekhethweni usuvele usufuna ukufaka izinto ezokuthi bona nxa usedlula usithi hani labona vele ngavela ngatsho.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizangena kukhetho lwakusasa likhonona ngengxaki ezimbalwa ezibangelwa yi-commission yezokhetho e-ZEC.
Echabala labantu bephiwa sibili impuphu lo councilor la ubekhona sibili kodwa isimanga akubizana bayakhethana sazi ukuthi kukhethwa banjani laba baphiwa ukuthi ngabanjani abaswelayo ngabanjani.
Abanye abazancintisa kukhetho lwakusasa abebandla lezanu PF betheswa icala lokuthenga amavoti ngokudla.
Sibhalise kusukela ngama 1985 lokhu sibhalisa sokuze kuna yazi kwesikhathi uyawuzihlola ukuthi kathiasiyadingana empilo.
Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa ukuthi bayithole sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Citizens Coalition for Change lithi lanxa lilobufakazi bokuthi akuhambi kuhle kukhomishini yezokhetho bazangena nje kulolu khetho ngoba befuna ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukuthi balubufakazi obuningi bokuthi akuhambi kuhle kukhetho lwakusasa kodwa bathatha izifundo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa uMahere uthi bazakusa lolu daba emthethwandaba. Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe sezilinde ukuyavota kusasa ukugcwalisa izikhundla zamalunga edale lephalamende ezingamachumi amabili lasithoba minwembili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 106 elizweni jikelele. Iningi lezikhundla lezi zaba khona kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance edale lephalamende lakukhansili lebandla le-MDCT lisebenzisa umthetho wezokhetho ovumela lokhu. Osekwethuse abanye yikuphiwa ukudla okwenziwa ngabazancintisa bekubandla le-ZANU-PF osekudale umbuzo othi asithengwa na amavoti ngokudla. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu uyalandisa.
Isakhamuzi sika Ward 21 egoqela iChabalala lesizinda unkosazana Lorraine Gumbo uthi ubone abantu bephiwa impupu kuGumbo uyakusola lokhu.
Hayi kuWard 21 sizisabonile namhla mathupha eChabalala abantu bephiwa sibili impupu lo councilor naye ubekhona sibili kodwa isimanga akubizana. Bayakhethana sazi ukuthi kukhethwa banjani laba baphiwa ukuthi ngabanjani abaswelayo ngabanjani.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bekithemba Nhliziyo uthi uyakuswela kakhulu ukuphiwa kwabantu ukudla ngesikhathi ukhetho soluseduze.
I-vote buying izwile nje abantu bekhuluma ngayo kodwa hayi mina ngibona kodwa vele into ekhona bese siyazi thina njengezakhamuzi vele siyakwazi ukuthi i-vote buying ikhona especially abantu especially izandu yiyo vele vele jayele ngakhulu kwabantu sasibona benikwa impuphu kwilama grocery fertilizer konke nje so into vele jayelekile awuqali namuhla into esiyaziyo le ukuthi yenzakala uhlupho nje umele ukuthi bona abanikwayo omele bezinanzelele ngoba yiwo abarojwayo abarojwa ivoti yabo ngokudla so mbona ngani luhlupho olukhona omele bona bazinanzelele bona abanika ukudla ngoba umuntu loyo abanika ukudla for 5 years elikholise sidla wena ulala uthiwa uluzuze unikwe ka-1 kuphela so hayi mbona ngani abavotayo omele bazinanzelele kakhulu khonapho yiwo abaluzayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosazana Cora Ndebele uthi abathola ukudla abazi ukuthi iviki isiyaphela kuyabe sekuphelile usuthengise ivoti.
Sokufikile endlebenzi kaZulu ubona ibandla lezanu PF wa 21 linikeza abantu impupho nama elections ekhona kusasa. Lokhu kusho ukuthi sokuthi ivote bayi okungavunyelwayo yisho kodwa ke ungasenani nxa ibandla lelili ukwenza abantu ababekwazi ukubana impupho leyo uzayidla kusasa iviki isiyaphela usela mpupho. Ilizofuze lilungise isimo somnotho silungise ibe right. Ukudla ekho kuphoka kwelangeli lodwa kuze kube sendawo. Abantu abasebezithutha kudala abantu beqilwa sosela kudala ngo 1980 lamanje abantu bebeqilwa kodwa abantu sebafunda sebekwazi ukubana manxa uthonga ngokudla kumbe imali uzayidla uyisebenzi okwelangeli lodwa kusasa uyabungaselayo. So abantu asangenise extra i-right yethu yokuvota sivotele ibandla esilibona bayalizaletha umehluko empilweni zakhe. Sivotele amakhandidate esiwabona esiwaziyo esiwazibona zasebenzela umphakathi. Asiqhubekeni senze into e-right sikwale lokhu osokusenziwa yenza ezanu PF ukubana zithenge abantu.
Isikhulumi sebandla le-MDCT umnumzana Ntando Ndlovu uthi sebekuzwile ukuba kulabantu abathenga ivoti okungekho emthethweni.
Sesikuzwile ukuthi kwezinye indawo kulokuzama ukuthi ukhetho lutshontshwe ngokuthi badala abantu ngokuzama ukuthi kuthengwe ama-polling agents lokufakwa kwama-polling stations endaweni ezisemaguswini. Thina sithi abantwana beZimbabwe kufuze bavunyelwe ukuthi bavotele abantu ababafunayo ngendlela abafuna ngayo abazabamela egadle ephalamende lakuma-councils wonke. So sithi siyakugxeka lokho okwenzakalayo ukuzama ukuthenga ivoti ngoba ngakukho emthethweni njalo futhi kwenziwa izikliwi ezingafunwa ngabantu. Abantwana beZimbabwe kabavunyelwe ukuthi bayivota kusasa freely bengathengwanga ngemali njalo ama-polling agent angathengwanga ngemali kuvotwe ngokuthula kwephuma i-outcome e-representa izifiso zikaZulu weZimbabwe.
Isisekelo sombuso welizwe asivumeli ukuthi abantu abazancintisa kukhetho bakhange abavoti ngokudla kumbe imali. Ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olwe-voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye inhlanganiso ezithiyeneyo ezibona ngokuqutshwa kokhetho olukhululekileyo zikhuthaza ikhomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuthi iqhube ukhetho olukhululekileyo kusasa ngesikhathi bamabandla aphikisayo bekhonona ngokungaphathwa ngemfanelo kwamabhokisi okuvota lendawo zokuvotela. Loba kunjalo uZulu uthi usemelele ukuvota lokubona impumela yokhetho lolu. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhuthaza ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo bakhokhela amalunga eZimbabwe Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network, Zimbabwe Christian Alliance labanye. Kulawo mandla aphikisayo athi ukhetho lolu soluphekaphekwa yizekhi endaweni ezithiyeneyo lapho kuthiwa kulabanye abaqhuba ukhetho lolu abatholakale bevota izolo bebodwa njalo kwafakwa indawo zokuvotela ezigabeni ezilabalandeli abaningi abebandla elibusayo. iZED isahlolisisa konke lokho okwethulwa ngamabandla akugqela eNews Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nathan Chamisa. Umfundisi uSeni Sibanda, umkhondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi kuqakathekile kakhulu ukuba iZED iqhube ukhetho ngemfanelo.
Lolu khetho olukhona olwama-by-elections luqakathekile kumuli lezakhamizi zonke zeZimbabwe ngenxa yokuthi ilizwe labantu liyabe lisiba khona njalo ukuthi bezikhethele inkokheli abazifunayo, ayikhona lezi ezibekwe ngama-political parties kuphela, ngoba kwabizwa abanye abantu baxotshwa. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi izakhamizi, abantu abehlukeneyo abeZimbabwe bekwanisa ukuthi bezikhethele inkokheli abazifunayo.
Umnumzana Joseph Juma okubandelezana uPF uthi kulabantu abethula amanga aluhlaza tshoko enkundleni zokuxhumana ngokhetho lwama-by elections.
Abanye abantu sebesenza into lezo ezithiwa ngama-mimic videos, so kanti akubhethayo iZED ikhipha ama-ballot box, ama-ballot box asebonakala emagangeni, lento ezifana nalazo lalezo. Akufanelanga ukuthi ngabo abantu benza njalo. Asingenele ekhethweni ugqoke isibindi, hatho ungena ekhethweni usuvele usufuna ukufaka izinto ezokuthi bona nxa usedlula usithi hani labona vele ngavela ngatsho kwasuka lapho kwalisa amaqwada kwasala umsobho.
UJuma uthi kumele abantu bevote ngobuningi babo.
Okuqakathekileyo yikuthi bona this time around ngiyafisa ukubana ngaba abantu bayavula amehlo, ungabe nguvotela nje ngoba yiphathi ethize njengalapha emadorobheni, kodwa uvotele ukhangele umuntu wangona omvotelayo, ngoba khanye izinto ziyonakala ngenxa yekaliba yabantu esibafaka emahofisini lawo.
Umnumzana Janana Ngwenya ofisa ukuba ngukansila emganweni ezimele yedwa uthi ulakho unqoba kukhetho lolu. Uthi kuyayangisa kakhulu ukuba amanye amabandla abekhankasela ukuvotelwa nguZulu anika abantu ukudla okunjengempuphu, inkukhu, amabele kanye lemali.
Abananzelela ukuthi ukuba ngukansila, i-councillor comes from the resident, kayiphumi ku-political njengalokhu esesukubona. It's not right. U-councillor kufanele akhethwe ngabantu, u-councillor kufanele abe ngumuntu wabantu, waziwa ngabantu, imbali yakhe lezenzo zakhe phakathi kwabantu. That might help the community ukuthi be lama better councillors.
Baningi abantu abalandela ukhetho lolu emadolobheni lemaphandleni. Umnumzana Taimo Mpofu ohlala eBulilima West ngomunye wabo.
Manje namhlanje nje kule ngithole imibiko ethize ethi babhizi bazama ukukhulisa izimpuphu endaweni ezifana labo kokugwanda. Yiyo into esikhumi engiyisayo ebantwini ukuthi abantu abakuthathele ukudla bazidlele. Bengabile indaba, but evotini ebhokisini bazabe uyabe usuwedwa. Abantu bebekwazi ukuthi bavotelane, abantu bavotele ikusasa, ungavoteli impuphu, ngoba thina sifuna ukuya solution epermanent, ayikhona isolution yelanga elilodwa kuphela ukuthi uzakudla impuphu okwanamhla kuphela ulalosuthi kusasa ungovuka ungakwazi ukuthi uyadlani labantwana. Sifuna ukuya le permanent solution eza make sure ukuthi umuntu uyaziphilela, ekwanisa ukuzisebenzela ezidele izinto zakhe, esurvivor kanjalo njengemzini wakhe lemuli yakhe siya phambili.
Omunye wakhe umnumzana Blessing Dumane uyakhala ngendlela ukhetho lolu oluqhutshwa ngayo.
Sifisa wonke nje luhambe kakuhle, plus vele ku-obvious ukuthi vele abantu bafuna i-yellow nation, yinto abayidingayo kuphela, akukho okunye. Simangala nje khonoko nje okwekhwekhwe sokuvele ukuthi bafaka ebhesini ekuthosha khona abantu i-polling station.
Umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi seGwarayi eLupane esabeleni seMatoleni North laye uyalulandela ukhetho lolu.
Sikhangelele ukuthi lolu khetho lube ngumhlahlandlela wokhetho oluzayo olwakumnyaka ozayo. Yikho lapho esizabona khona ukuthi mhlawumbe kulotshintsho olungabe selwenzakele. Okusikhangelele khona ukuthi kuzabe kule ndlela ezikhona ezizabe zisenqabela izinto ezinjenge-rigging, ukutshaywa kwabantu lokunye nje. Kodwa ke ngokubona kwami njengenjayelo ibandla leli libusayo leZANU-PF angiboni ukuthi lizayenelisa ukuthi liyenelisa ukuthi ligcine ukuthula. Bekhangelele ukuthi nxa ukhetho lolu lungaphumelela ikakhulu ibandla leli eliphikisayo ele-CCC lingawina, kuzabe kuyindlela yokuthi sekuyitshengisa ukuthi lalo lizabe lizanqotshwa kumnyaka ozayo.
Usasa kuvotelwa amakansila labazamela izigaba ezijeneyo edale leparlamente. Kulandela ukuqothiswa kwabamele izindawo lezi libandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. I-ZEC-ET asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lolu ngoba sebelungise zonke indawo zokuvotela. UNkosazana Linda Masarira okhokhela elinye ibandla eliphikisayo obecele ukuba umthethondaba uhlolisise indlela ukhetho oqhutshwa ngayo uthi i-High Court iluphosele kachana udaba lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Akwele Russia abhombe indawo yokubuka amabhayisikopo edolobheni leMariupol kwele Ukraine lapho kade kugcatshe abantu abedlula inkulungwane kwafa abedlula amakhulu amathathu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Joe Biden wele Melika esePoland, ilizwe elingumakhelwane leUkraine, lapho akhulumisane lamabutho akwele Melika ewakhuthaza ukuhlala ezilungiselele ngoba eliRussia lilakho ukuhlasela amazwe angumakhelwane. UBiden izolo utshele umanyano weNATO ukuthi kumele uxotshe eliRussia ngokuhlasela eleUkraine elikwenzileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni.
Baba kani mbuzweni wakho eyibonakathi le ayisoziphele isizathu engibona iRussia zabonakathi yehluleka angathi kuyayiyanga ubonakale isehluleka ukumulo zitha-Ukraine angithi kathesi nxa sekuyiphungula asinadorobho leliyani lekhele sebeyiphungula igula bangabona inyoni sebebona umangoye bona lokhu sekuphongba ikugula angithi sekusenza engxa yebabnivati bathi bachaye elinye so umhlaba ukhani bangakhani kuyakhangela ukuthi kufa abantu bangakanani hamba kuthi so sekungathi sokuba sekungathi sokuyanzele zilesitshayela nxa sokutshaya phela okungelama so angithi sekungenza uphuthi abesecabanga kahle ngisebenzise isikhathi ngaso zegwagwagwa zaleli lamatanka la awas manje khonokho lakho futhi kuzanja kungakufaka ekhone kuzasikhali etshaya etshayela so ngibona ngathi sokuzaba kuzakubeka engxenye kunjeyana kuzakala okunye kodwa okwale nyaka enezezayo akwenzakalanga olumasa phandle ukuthi uyilani ayikufanana lokuthi umntwana nxa elahlko umfana kuya la esendrap dolobho chayanthrop aze atune and yonke kodwa-ke kufanele ukuthi ungamtshaphela umntwana tshaye ubona sumtshayisezi ngoba lapha vele i-Ukraine tshayelwa ukuthi nelana
nxa wena ukhangele imizamo kamongameli Joe Biden siyabona uthi yena usefakele izijeziso zenotho amalunga edalele parlamente akwele Russia lokunye okunjalo kuyaphathisa yini njalo ngokubona kwakho ngabe ayisuye umongameli kulomunye umongameli ubona ungani ubeza phatha lolu daba ngcono na
embuzweni wakho sekufakwa ama-sanction kulabo abangameli parlamente wona ama-sanction kahle kahle awabonakali masinyama kwenza kodwa-ke eqinisweni ama-sanction ajayele ukuthi ahlule kunabo abakholisa abayibo abanima ngoba nxa bele mali bengisanisebenzisa yakhohlela yakho kwenza ukuthi bakhali ngoba nxa bebengikhali bekungazoze kula-ke amasanki nxa bewafakela kuthi kuthi akethi kuyaba kathi senza lokhu abasekwenza imali yabo kathi senza lokhu ayisekukwenza lokhu so-ke bona abale mali bayawezwa thina esingela mali ayadulala bani siyabe latshayelwa khona besoke-ke bona ngathi kuzacindezela sibizekwenza khona ngale eziyakube kuna umgeli ongowena ezingelamali ngoba nxa sekungaselazi thina kusela zithiwe zitolo sekungaphi into zezidura sezisiya khona kuzakwenza engxenye kubonakale zokulama-pocket emvukela ngale ukuthi kungabe uBiden engasomongameli lo munye engabe uyiphethe njani lapho angazi kodwa-ke ngibona ngathi yena thethe ubukhokheli bomhlaba ikakhulu kuyona le ena group le rich lake of Kan. I was cocaine, one to care. Can see in Jalo, Aluangave, being president with Bonom Tala. I'm going to have a Lambia Ukraine. I'm going to have a second. I don't think to know that Chima, Kimana, Amatieka, Etoge, Lapon Bonat, Vivanti, and so you could want a one Babaka.
Umnomzana Rafael Mtombeni, Nweti, Wesombusazwe. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Texas. Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo. Asebebhalisa ukuthi bayithole sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi.
Iningi labalwa impi yenkululeko abaxoxela umsakazi weStudio 7 bathi bafike edolobheni leGwanda ngesonto njalo lokhu bengakabuyela emakhaya abo ngenxa yokuxokozela okukhona endaweni yeGwanda District Club lapho lolu hlelo lokubhalisa oluqhutshwa khona. Iningi lithi selinuka phu ngenxa yokungagezi kukanti njalo liphethwe indlala futhi labo abanatha amaphilisi e-BP bakhala ngokuthi sephelile. Unkosikazi Nomalanga Ncube Matobo ngomunye walabo abafike ngesonto uDlamalahle.
Sibiziwe sizidlalele emakhaya ethu ngabe kwade singabizwanga ukuthi singayesihlangane lakho konke lokhu okwenzakalayo. Abanye babuya njenganamuhla umangabe ekhona ntambama kusasa sehambi wena uqeda iziki ulapho asikwazi isizathu yosenza lokhu ukuthi kuyini kuvethwa abanjani kuthiwa abanjani akuzwakali lutho ngamafomu sibuza kubani ngoba siyahlukuluza abantu basukuluzekile besiye empini nanamhlanje ngeke sizitshele ukuthi siright ngoba lokho siphakathi kokuthuka ukuthi
omona labo esiqophe labo nguthembelani moyo.
Since sifikile ngesonto amafomethi akabizwa asigezi kodwa ukudlayo sidingele ngale hofisi nezalo ukuthi esiyokudla ntambama lesitesi yana kodwa ukugeza la matoilet kuyahlupha le ndlala sithela mali yokuthi noma usidla khangale kuncane amafomu asiwabona ifomu yematopo kayibizwa njengamafomu amanye khona bebiza izolo babiza amalutshwana bayekela bathi bazabiza namhla nanku sokuzokudla singaboni la ma-transport siyahamba ngani lezulu nani.
Unkosikazi Olesia Ndlovu uthi usephelelwe ngamaphilisi akhe e-BP ngoba ebuye esithi uzaphangisa ukuphenduka.
Sesiyidlile imali ekade silayo mina nginatha amaphilisi angifelako so sokunzima nxani ngisuka lapha ngingahlala insuku sengingasanatha amaphilisi lawo aso maphilisi engiwathenga esitolo ngiwathatha ekliniki so mina-ke mbuyela amaphilisi angu-5 asephelile angisakwazi ukuthi ngithini ibivokalibizwa ngiyeke ngiphenduke futhi ngihambe ngingarejistari mina ngilanje khonokho so yiluhlupho mneni lakho.
Unkosikazi Philisiwe Ndlovu uthi abanye sebeze begula belinde ukubhalisa.
Sifike ngolwesonto lapha esithethe omunye wethu waqala ukugula umakhelwana wami sesifake sihambe nomuntu ogula manje sesididekile sakwazi sisenzela hayi sihleli nje khonapho ekathulini lolo so kathe sesifake sihambe lesigulane sikhona nasena lapha sesibile manje asikwazi sisenzela ngoba sizwe kuthiwa ifomu le eyinye filwa manje ayisebenzi ukuthi kuze kube right ke senze njani khonapho.
Umnumzana Austin Fanda oyewilonke uthi kuyafika isikhathi sokuthi azisole ngenethelo lokuya empini ngoba bengaphathwanga kakuhle.
Sibhalise kusukela ngama-1985 lokhu sibhalisa sokuze kunamuntu yazi kwesi sikhathi uyawuzisola ukuthi kathikani siyadingana empini ngazihlalela ngafunda kumbe ngayenza something ngangingcono kakhulu ngoba bona besabajhiya lapha sithi thina siyakhulula ilizwe. Into enginanzelayo ukuthi yibo kathi sasebesibusa yibo ukuthi abasintshontshelayo yibo ukuthi abaluthayo.
Uhlelo lokubhalisa abalwela impi yenkululeko kanye labancedisayo luphinde lwaphazamiswa yikuna kwezulu lamhlanje okuthi ukuthi iningi lisazolala ezitaladeni zedolobho leGwanda nendlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemadawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo kwabanjwa igciwane le coronavirus abangamakhulu amabili 273. Lolu gatsha lubika njalo ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 115,008 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela, osekwenze ukuthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala zidlule izigidi ezine 4.7 million. Namhlanje sixoxa ngamalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluzenziwa kusasa ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Ethiopia usevumelane labahlamuki besigaba seTigray ukuthi bamise impi kancane ukuze abaphathisa ngokudla benelise ukufinyelela izigidi zabantu eseziphila nzima. Sayicala lokusebenzelana nele Russia. Woza Woza Friday. Uhlelo Woza Friday liviki zihamba neqembu le Rumba elidabuka eTsholotsho ele Elephant Hits and Joa Stars liphethe idlalade lalo elitsha. Untungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Qembu licula liwele South Africa njalo idlalate lalo leli lilengoma eziyisithupha. Isihloko salo sithi unyawo lukafudu. Nango umholi weqembu.
Angipingelele kubalaleli beRumba Music labalandeli, ngingu-Albert Ndlovu okhulumayo, umholi we-Elephant Hits and Joa Stars okuyiqembu elisungulwa endaweni yaseTsholotsho esigabeni saseJoa. Leli kulisidile tu elesithathu.
Ingoma ezikuleli dlalade sibalisa ethi ngiyasola, amanzi uphume phi, unyawo lukafudu lizikhaleleni lina, kanye lethi zihlobo zenkosi. Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Basithola kulezi namba 084 668 0100, enye futhi 061 314 2712, enye esithathu njalo 064 390 2458.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Kubalandeli ngithanda ukubonga kakhulu kubo bonke abasisapotayo kulawa ama-CDs wethu amabili, ama-albhamu amabili asemuva, isithi Mina Nanto njalo elinye i-albhamu esesiliqophile. Sicela isapoti sicela lithenge ama original CDs hayi ama fake.
Uphuma ke enkundleni uAlbert Ndlovu leqembu lakhe le Elephant His and Joa Stars ngale.
Isikhathi asivumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizangena kukhetho lwakusasa likhonona ngengxaki ezimbalwa ezibangelwe yi-Commission yezokhetho eZ. Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa kutsha bathi sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengelakudla njalo bengagezi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngu-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.